aini maonero angu pakuitwa zvematongerwo enyika kuti iyo hurumende yesouth africa iri kuti zvayakaburisa ndizvozvo hurumende yezimbabwe ichiti handizvo saka paakuita kanenge kakusawirirana karipo asi ka isu tiri kuti kana hurumende yesouth africa iri kuti vana vayakabata 400 mazana mana ane makumi mana ane vatatu pamumabhazi aibva kuzimbabwe achiuya kusouth africa ngaiburise umboo hwacho kuti iyo izvichenure panhau iyoyi.
Asi nyaya yekuti vana vanoenda kusouth africa vasina magwaro akakwana kana kuti vabereki vavo inyaya inokushamisa iwo here imi?
Haizi nyaya inoshamisa nekuti zvo zvinogara zvichiitika izvi hazvina kutanga nhasi. Vanhu vanotumidzira vabereki vamwe vanenge vari kunoguka vachishanda saka nguva inoyi yadhisemba ndo ine holiday yakati rebei saka vabereki vanobva varonga ine ndo kune holiday inofadza vazhinji yekrismas saka vabereki vanobva varonga nevemabhazi kuti vana vadi vauye kunoku kuti vazvitambawo kirisimusi nevabereki vavo saka hachisi chinhu chisita hachina kutanga nhasi.
Semaonerowo enyu chii chingaitwewo nezimbabwe kuti izvi zvisaitike kuti vana vakwanise kuwana magwaro nekuti vakaenda kavasina vabereki dzimwe nguva vanogona kupedzisira vapinda mukanwa mamupere?
Izvozvo panotove neriski iyoyo yakatoitisika yekuti vanopinda mukanwa mamupere zvichokwadi. Chinoda kuitika ndechekuti vabereki kuzimbabwe vanofanira kudzidziswa kana even vari kuno kana kune dzimwe nyika vanofanira kudzidziswa kuti vazive kuti mwana haagone kufamba ari ega kana achiri mudiki anenge achida munhu anenge vanotonyora paafidhavhiti vachitaura kuti ndapa munyinginhingi wangu nhume yekuti afambe nemwana nekuti kana pasina afidhavhiti uyauya ari kutarisa zvichida sema pamwe mwana wegwaro rokufamba naro anaro asi ari kutarisa uya anenge achiti iwe zvauri kuuya negwaro iri unani uyauya webhazi angopiwa uya asina afidhavhiti haakwanisezve kuzoradza umboo hwekuti iye apiwa mwana uyu zviri pamutemo saka zvinenge zvakangonaka kuti vabereki vaite zvinodiwa pamutemo vaite tsvagurudzo yekubvunzisa kuti kana mwana anida kunge achifamba ari ega achibuda kunyika yezimbabwe achienda kune nimwe nyika kunodiwa chii vogadzisa zvese izvozvo mapepa zvaanodiwa hapazombe ichidambudziko zveirori izvi.
Asi kavamwe vabereki vanenge vari kuti magwaro acho ekufambisa anenge ari kuti dhurei kuzimbabwe uko.
Magwaro ekufambisa ari kudhura ende ari kutozowedzera futi kudhura handisi vakatiri kana taakutanga January dzira wegore rinouya iri magwaro anenge akuita 200 saka iye zvino izvi kana tiri kuti magwaro ari kuita zana rimwe chete nemakumi maviri emadhora riri kudhura ko kuzoti parinenge zenge raakuita mazana.